Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri. Nasi tiriku kurukura mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk. Ya nguwe tunosangana tichikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Asi hazvirevi kuti tinenge tichingoti vari kunze kwenyika chete vapinde muchirongwa. Aiwa, kana vari muZimbabwe tinokukokai kuti munge muchipinda muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura tichitarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Department yehurumende yeSouth Africa rekuti vange vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vange vachiwana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana mabirth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bowa bowa pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe pamwewo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina mabirth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa mabirth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati maautomatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanange ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vazvarwa muSouth Africa vanenge vasina mabirth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichirevawo kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kunge vakuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa 1 January 2018 zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva ingade kutoita gore. Angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa 1 musi wa 31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya yatiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapasipoti anga aexpire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika, zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapasipoti matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs, kuti vange vachikwanisa kuproseserwa kana kuti kupiwa mapepa iwayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemit avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits vaakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti imwe rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo jonga zulukandaba lamhlanje ke lilanga lapho isihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe wehlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba esizayiphatha yokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa wona ngama Zimbabwe special exemption papers ama license kumbe singathi ngama permits la siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa beHome Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi lokunye kunjalo ikwesuphatha lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye jonga.
Tinoza kuti tava navadhewa mavhinga parunare vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa, ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Ministry over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct. They are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under the former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or it's still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across, particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is not being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not imposed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga, we have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happens in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that's the hospital card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child with a clean passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Market, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say we have kids that are born in South Africa who now need to apply for study permits. And the response that we are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waiver that requirement so that just like their parents who applied for special permits in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavenga is speaking to, where a number of migrants' kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this birth certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year. They have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinemtere Redu Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello?
Hello.
Hey, Magadi.
Chirupedu, Magadi, murutora na Claudia Chinyanga.
Claudius Chinyanga.
Hey.
Mkwagadi ku Jobek.
Kuno kuri nani chose.
Kumushamu chivakupi.
Kuweza.
Aiwa pakanaka. Varu kuweza waka terra. Tunuzawadu Studio 7. Ino nzikuwa matuno. Waka wanda mwenye kane kunze. Taurai. Renyupa msoro penye ya turu kurukurai.
muri kutaura nyakanaka chaizvo. Zvakatooma handi zive kuti pangagadzirise sei panyaya iyi, nekuti ndirikuona ndakaonawo kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa bhetiri rinongonzi Allen, ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi. Ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe, nekuti kumusha vanobva vati uri kurenounce citizenship. Handione zvichinyatomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndendi nepemiti, onzi mwana achapuwe bhesi, chienda unoaplayira kumusha. Ndongona kuti ichi zinofobia chepenu. Hamene kuti ndapagadzirise sei, ndichora genesi onazvo izvozvo.
Tainzwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi mabridged birth certificates, aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana, haasi muchizvarwa cheSouth Africa, asi muchipiwa henyu birth certificate. Ndo zvamuri kutaura nezvazvo here, kana kuti mutemo uri kutarisirwa mutsvawi wakatobva wangokubata iwo?
Ndiroora ndinarere mechini rine mwana wangu rebridge iroro ramuri kutaura.
Runonzi abridged. Saka izvinezvi uye zvinezvi kune mutemo waroda kutoti iwayo mabridged acho munge musingaawani, nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze, vachiti munhu anofanira kunge achizviaplayira ega pemiti yekugara muSouth Africa pache zvake.
Manje tinenge tatoomeserwa. Tofanira kutodemonstrata, ndozvandinoona, nekuti tiri maafricans, we are brothers and sisters. Saka tingafanira kuti tiomesera nekudaro, especially isisu tiri musadhaki kudai.
Yes.
Anofanira kunge panitongo nemutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei, kwete kuswera tiomeserana. Ndokuona kwangu ini.
No, aiwa, tinotenda zvikuru. Kana paine zvamune muchida kuzobvunza, tinawo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu, tina vadhiwa mavhinga, igweta rekodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, tinawo vaNxabuto Mabena vanoshandawo nesangano rinonzi Zimbabweans in South Africa, nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi African Diaspora Forum, vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuAfrica zviri muSouth Africa. Tinotenda zvikuru amai Chinyanga. Maita basa, thank you so much.
Maita, ini kundipinda muchirongwa, ndatenda shukuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Ms. Claudius Chinyanga. She's in South Africa, but comes from Wedza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa. That does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue, and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this, because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or SADC countries.
Okay, Chonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean, or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African, because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic papers first, and it's a rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interests of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get birth certificates regardless of the nationality of their parents.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tinemwe Mtereri, Chris. Hello?
Yes, hello.
Yes, Makadi.
Oh, Ndrebo, Makadi, and you?
Takasimba, and yeah, now.
Okay, Ndini Innocent Maposa.
Vamaposa, Murukufona Murukupi.
Mpona Andre Mzobeg.
Johannesburg, Kurise Kujubeg, Nyika Egoride.
Nano, Gurnani, Tarize, Yes, Mazano, Wauto, Norera, Wauto, Pisa.
Kwa Uchi Pisa, Vamaposa, Kumushawari, Chivapapi.
Vapapu, Vera, 07.
Kubuera, Aywa, Taura, Zenyu, Buera, Agaterera, Izu, Tishtaura, Udaya, Varukutu, Kunzu, Aywa, Maposa.
Ya, Maita, Basa, Inyaya, Ino, Sirisa, Chaisu.
Ye.
Munona, Par... Only the Pajo Magi, the Pegudi, in the Nana, you don't have a Ramu. Oh, the Savanima and a bridge, I am. Oh, Machandika, Unotora, my passport, we go to the embassy to Raniman, the Anima, the passport, but now. But I will apply for my Penny Tao, my Kamakaska. Maybe I can go on our team with the city candidates, but in watch our window score. Oh, my God, who's a funny city who apply Vanagachi, Vanagachi, Rambazaka, Izo, Jan and Gatu Mawan. A final woman, I asked Dr. Zoya, is no one as a Vato Dio, which means in Gatuchi, Yato double trouble.
Sakashi, I'm going to go to the road to
eat. It's allowed.
Hello, and actually, this is Amga Kuru Zirao Kune Masangano, Anubatra, Kana, Jimmy Kune Zwenye, Kakutimuite, Munzipo, in Zgurenune, South African government.
Napa, Vanga, Chibazira, Kaiso, Dasu, Draku, Varande, Vakaita, Vachita, Dara, Rose, Pano, Botipa, Iroro, and a priest, Iroro, the certificate. So one is our Uganda, Zimbabwe, my passport to Zimbabwe. And I thought so car now, Muno, Maoya, because I didn't get external, it's external. Panoya Muno, so one is our apply Ravana, Nikitra would be my documents and then now, never now. I don't know what you mean to the paper, and now it's a Mazuma. I don't want to be Papani Bagune, but I don't want to be so. Organization you are your good chief, Zireo, Kwani, Trump, Sungoana, Ma, the Mawanira Katsungoika, the snow, but the Pamba Sagana.
Thank you so much, Vama Posa Maitabas.
All right, I think that's Kuru, nothing to think about your own ones, Randa Zagadaro number one.
I want to note in the Shikuru, thank you so much, Chris Ngotarisa. Zvirokubva kuvateereri nevatariri veStudio 7 paShona Live Talk, paShona Facebook page yedu, vari kuteera Live Talk program yedu. Tina mukoma Gabriel Machingura, anzi watching you from Bloemfontein, that's South Africa. Vachibva vati zvakare mukoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga vanga vachipa kwatiri kuti sando dzenyu. Handikungofungidzira nokuti ngoma inorira ichiti kwangu kwangu. Then koita koti nimpe mikoti anzi Zimbabwe kana vanopedzisira vave kungotiti gara henyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo. Then abva ati zvakare kune mumwe mutauriri hanzi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndopanai panyorwa nyaya. Then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei. Kuna mukoma Nathan FR Fraser Cheeks hanzi loud and clear as usual, how are you all? Aiwa tinofara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mukoma varonze Deborah Piri ndimuzvari avo vari kutiona vari kuSouth Africa kuCape Town. Chris ndofunga tine mumwe muteereri anokuluma.
Yebo Jonga, silomlaleli ecingweni, siyakwamukela kuhlelo. Siyaphila, sikhuluma lobani?
Khuluma noThomas.
Thomas. Ye, ungapi kwamhlaba Thomas?
NgiseJoburg.
Oh, eJohannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Hayi, bendaba yahlupha baba. Thina singabanye abantu esanika aminuti lana. Manje sase sizela abantwana besezikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi si-apply ama-distribution lawa ne-aminuti ama-ideas asiwathole lapha. Bathi abantwana abanjalelwe lapha abanikeleli. So ngeke sisa-aplayele ngoba bajalele kuleli lizwe. Abantwana bazazivonela manje beqhulile. Manje bathi befundile, manje ingane yami iqedile i-matric yabofunde icina ibhala ne-basic certificate yalapha. Manje ukuthi manje athole kumbeni i-ID yokuthi ngoba bala ngaleso sikhathi angene ehleleni lama-permit. Ngihamba mpela kwaziwa makabili bana bathi hhayi ngane ngizele lapha ayihlangani lalelo hlelo lama-permit. So manje umntwana oseqedile i-matric manje ukuthi ayenzeni, angisazi ukuthi yenzeleni ukuthi enzeni. Sengizamile ngamthelela into zekhaya ezinjenge-passport le-birth certificate yasekhaya ngoba ibhaliwe born in South Africa, i-nationality Zimbabwe. But manje ukuthi angisazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la umntwana amule stress yazi abantu bathi bazazibulala manje ukuthi angadinga angaba lephepha elithile ukuthi adinga imisebenzi kumbathini. Manje angisazi sephikana kaenzenza angasazi kunephepha ngamhlela uthini. Manje njengazama ngafika nasepitori ngathi ngifunele i-start permit. Ngifunele i-start permit vele sefundile yanje i-matric ukuthi i-certificate se-matric iyasikhonvetha kanjani siye i-Zimbabwe certificate yabona zephele izinto ziyazikhipha ngoba uma uwenzeni ikezajasti amalokuzeni okuhlupheka nje ukuthi yazi akwazi kunakuzela kanjani leli ndawo.
So nxa usithi wawuku-amnesty, amnesty leyane kaMandela?
Hayi, kaMandela leyane asesile kawo-96 ngoba vele into esasile kusalekile ekhaya izinto esingelazo ezinye esifundeka kuphethe kubuya le yikhathi lesithi amnesty kathi hayi mhlawumbe siyathola isizo-ke manje bekukhanye kuthi hayi alitholakale isizo i-on
Ngiyanini leyo amnesty ngowuphi umnyaka?
Yena nanti kathi labantu abalama-ID kathi wathiwa ama-aminent nesibasarenda ama-ID kathi abantu abathi bona abangeni kulelo
hlelo. Oh, yile yamalokhuze yama-permit leyo. Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Kuyabe siyelaleyo kahlapha ngizokuhamba njani manje ngoba ingane sezikhulile manje asiwazi ukuthi athini ngokwesitifiketi sabo so kukhanya sibe siphela kanjani.
Hayi, kulungile, sizabuza esilabo lapha silegqwetha lomunye lapha osebenza le nhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu. Sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho. Ulalele.
Okay, ngiyalalela ngoba ngiyenza ngoba
Hayi, kumbunga ungayikhatshana bamba khonapho sihle sikubuze beliphendulane nxa liphendulana. Mnumzana Mabhena. Alo Mabhena. Mnumzana Mabhena.
Hello. Ndofunga narewa mabena.
Yebo.
Oh, yeah. Ukona.
Yeah, mabena silobaba lapha osecingweni angazi kumbuya muzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena wathola iamnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa, into eyenzakalayo ngo-2010 waba le-poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi. Ma abantu babebisele amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini womafezi. Kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe. Manje njengoba babechasisa, kwezindawo emahomafezi babengathathi ama-birth certificate abantwana, abantwana basesebancane. Kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit, abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate. Kuthe-ke abantwana sebekhulile sebeku-matric njengesigaba ukubabakiso manje, abantwana sokumele babhale i-matric. Sokufuneka ama-ID. Meanwhile, i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwe abasekho population register ye-South Africa, osokwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-applyela i-ID. Yinkinga esihlangana nayo leyo evele ikhona. Kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana nohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwe i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho. Esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-FOIA permit, i-permit yayingarenyuwa loba nje abantu beqala bewarenyula ukuze kufike manje. So besekukhrete i-problem enkulu ngodaba lolu. One, indaba abantu abanabantwana. Two, abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi. Three, abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parastatus awe-South Africa. Ngoba uhlupho olukhona uzathola ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama, mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo, kuthi kwekhaya ungunjabulo Ncube. So umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isibongo sakhe birth certificate ekhaya ungukhumalo, yena useku-passport ubaba usengunxube. Yilo uhlupho ekuhlangana nalo. Lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe. Nxa belungiselwa labo bantu, labantu ababo kumele labo balungiselwe.
Hayi, kuyezwakala. Siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni. Siyathemba uzwile impendulo le.
Oh, fingers dropped. Okay, okay. Ndofunga nare yavo ya dona asitinengwe mtereri parunare. Hello? Hello?
Hello?
Hey, Makadi?
Tiripo Makadi ya inu.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Doda kutaura.
Aywa, kana ndiwo yu. Zita ndiani?
Ndi mkoma neosoni.
Mkoma neosoni, muruku Botswana?
Ndi Botswana mfrancis.
Iye, aywa, taura yu mkoma mkana ndiwo yu.
Zahajiti ya urumende ninge ya omese South Africa. Nichimiro chiriku musha ukwa dewa nzira wanutizi. Kote at least wakone kurarama. Noti wane nguwachiti ku South Africa kwa omera. Kuzimbabwe kwa mazakare. Dai urumende Zimbabwe ya kwanisa kupindi. Ya mbota ura na opa mwanga mzisani. Ndo chikumbiro shangu chete juu.
Aywa, paka naka. Saka mruda utu wataura ne Zimbabwe ipindi re mbota ura ne urumende South Africa.
Wambota ura ne urumende South Africa. Pamuwa yu kwanisa kumzisana. Nekuti ningi ya urumende ni imwe urumende imwe.
No problem. Mkoma neoso neregaiti shite kuwa dareti nzotu wanu tichi. Thank you so much. That's Mkoma Nelson, is a Zimbabwean based in Botswana, calling from Francistown. He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too, based or in South Africa, to at least get identity particulars for their children. Tombunzwa kuna vamavinga kuti vamavinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura yekuSouth Africa vaipiwa rumwe rudzi rwemabirth certificates anenge achiratidza kuti hausi chizvarwa chemusouth africa hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro chii chaita kuti hurumende yesouth africa ide kushandura zvanga zviripo nekuti tinonzwa kuti kana gore rino muna January constitutional court yemusouth africa dare guru remusouth africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe kuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo
hongu ichokwadi kwazvo kwazvo uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anotasi mabirth certificate ekuzvarwa kwevana ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vasiri zvizvarwa zvemusouth africa varenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika gore rinouya ratava kubata iri nyika yesouth africa inoenda kusarudzo nekudaro panguva yatiri kuenda kusarudzo iyi tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinenedzerwa kuvanhu vanenge vachinzi vabva kure tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno musouth africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo asi tichikukumbira hurumende yesouth africa kuti iremekedze bumbiro remutemo nekodzero dzevana iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro kana pasina mabirth certificate iwayo kana pasina mapepa ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro kana kuti afambe akasununguka kuyambuka south africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe ngatiregei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika ndo zvatiri kurunzira kuhurumende yesouth africa
ko nyaya yekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara musouth africa vovashandisa nenzira dzisidzo ndezvimwe zvinhu zvino zvatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa munoti iyo
hazvisi izvo dambudziko harisi revashoma vangazi vangachisaombesa nezvidzo kunyanyanyanya dambudziko harisi kuvana saka vana ngavaregedze havafaniri kuti vatambudzike vabisirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kunge ngopindwa paspecium yemutemo zvakafanira nemagwaro anoita sepassport kana passport ikashandiswa nenzira zvisiri idzo inogona kuzobiswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete uyezve isisi tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo iremekedze bumbiro rayo remutemo zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana kuti ko vana vatadza here kuenda kuchikoro vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure ngationei kuti hurumende yesouth africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuzimbabwe vari muno musouth africa vava kupuhwa atinoti maspecial exemption permit zvakanaka izvozvo ngaichireka kuita mutiya paduku yopa nerudyi yotora kodzero dziya nerubotshwe nekuti ko zvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yesouth africa
thank you so much vamavhinga ramba yanyu muri parunhare taita muteereri Chris we have a caller
yes jonga welcome to the show
makadini
tiripo makadii jonga
muri kutaura napaul bande ari kuno kusouth africa
mati paul ani
paul bande
bande rekusunga iri
bande rekusunga
aiwa pakanaka mukoma po taurai tinzwe nyaya ndiyoi yatiri kukurukura tikutaura pamusoro pemabirth certificates nenyayawo zvakare yemapemits atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vakaapply
apa ndikutaura naiwe nye ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yemabirth certificate evana kuti vana vari kusouth africa iri kutaura mutemo kuti vana vachafanira kupiwa mabirth certificate
Yeah, taura hei.
Ipapo South Africa, ili kuda kukanganisha zinga zirinenye kuti mwana opira mosha isiri yake here, utadzakuenda kuchikoro nemosha isiri yake here. Nekuti mwana ana achaanoziva, handiti mwana anenge aine vabereki vanenge vane mapepa akaperera. Kana kuti kuti kuda vanenge vachida kudzidzidzira mosha dzevabereki dzekuti vamwe vanhu vanenge vachiita vasada kutora mosha dzevamwe vanhu nekuti ndozviziva chete kuti kune vamwe vanhu vanouya kune muno South Africa kuti zvakupikuita uri zvechokwadi zvechizvizvi. Asi kana vachida kudzivirira izvozvo ngavadzivirire vanhu vasina mapepa. Asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wotida kuti aidizen vanenge vachizviziva kuti vabuda pachena kuti ndozvakuti vazikamwe vanhu ava. Saka munhu uye akaita uori abudisa mapepa ake pachena zviri nyore kuti vamutirise munhu akaita saizvozvo.
Thank you so much, Mkoma. Maita basa, Mkoma Bande. Thank you so much. Mkoma Paul Bande. Chris is calling from South Africa. He's saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permit, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September. And the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15, that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied, complete applications maybe only 90 applications were not complete. And that also, what is clear is that processing is outstanding for, in terms of collection, about 40,000 of these applications at different VFS offices across the country. In terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that with the VFS. And you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports, and therefore they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we urge Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there's a caller. Hello?
Hello.
Hey, Magadi?
Kona.
Ah, Skona, Chris. Take over.
Li fonalinga api ba?
Nse Pretoria.
Nse Pretoria. Ika maungban?
Mashangana.
Oh, Mashangana. Li, sunga si pimbo na yako?
Mbono wame, ito leli kuruma kwewe ise ndaweni ku SASM kutu. Bawa nkwa wame nda kuhubi, seba mingi na wama pami. Yaswa ya sinu kandela kutu wama tuwa na wanya za teori kutu mwenye mwenye haza aple, haza aple le permiti ne passport yake na sawa. Ya kwa na isi government ya South Africa, nizwa nga wanda. Awa tuwa South Africa, mawa tukindwa yendi so, idina iwa nga lengela leyo. About the South Africa, our color of the game, Lavant Lavani, Yamda Kuman is in the end in Mashawa, Jobbe, about the Lavant Lava is in the Lizzy Umutanga Pant and Afrika totally in the lay. But the computer to Lavatanga Pant is what I mean. Yeah, but even Kuman, we want to go out to Mabena, now the Amazing. It's one lay, even I, we want to say that Kuruka, whoever ends in the organization of it. Chakisha wanti ama pasi le Zimbabwe wawo na bako niku jamela wanti nisho utifara na le ama tebele wati ama tu havana wa ama pasema havana wa
certificate
mara wailanga enzi kuti le ekaya le kuti kuvane liye shele le kuti avantu la batele ama bebe tifike ama bebe tifike na wo
ya
ya
utkatile ya
ya Venture out in Buzel, Kubalo, now to my Ben, with the wife of Konogi, Babalan, this is Alaga Kul, could lick as running with another ideal entirely.
I could only listen to Zambos, my pen.
Okay, sure.
Yeah, Nums and my pen, and now go get booze.
Ubuzakabuzana, which in Terry Umses and Tarabal.
Uthi yena ikukhanya sekukhulunywa indaba yama birth certificate khona ngapho eSouth Africa. Uthi yena kati njengenhlanganiso kungani lingabi lenhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama birth certificates lazo bazithole abekhaya khona.
Okay, kolunye uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi ukuthi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana lohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha, bese beyathatha ama-passport ngoba siyakwazi kulo hlelo luzabuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa yi-SADC work visa, so ungena umthetho omutsha we-outer international migration. Sike sakhuluma le embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo vice president waseZimbabwe Mohadi, sibabonisa ukuthi uhluphe esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha eSouth Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kathi uqala u-2019 bakubone kuyinto eqakathekileyo. August 2 esikhuma lapha e-embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi kaminister we-home affairs owezimbabwe ubaba uMathema lo minister uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi size ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minister obambe okwesikhashana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominister bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolu.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile.
Yeah.
Anzi thina mwe mtereri zvakare ari parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga makati kona mkoma Gibbs.
Ah, nhasi ndimkoma Chris, ndiani uyu?
Oh, ndimkoma Donald, mkoma Chris, muri rengo.
Oh, yeah, yes Donald.
Mkoma Doni zviri sei?
Andri bom goma makasimba here ikoko.
Aiwa tiri wapenyu tinoziva kuti mboma inorova chibva yemangorova nhongonya yenyaya.
I chandinoona pamukoma panyaya iyi. Inyaya yezvematongigwe enyika nokuti pandakahwa Health Minister Dr. Aaron Mutsvairi vakataka kuti zvipatara zvedu zvakuremegwa nevanhu maforeigners. Ende wiro kuti foreigner mukati vachita kubve munhu ari ungari chigaro chakadaro munhu vanenge vachinyanya kureva maZimbabwe. Mbona mbona bona bana vambalula vachiri minister of police vaigara vachingoti mafore nawo zvibvata kuti maZimbabwe ndimbava maZimbabwe ndi vanodidi muno vanoimbloya mazi. Saka zvakati gari zvekuti Dr. Mutsvairi vakada vakainvitewa pa radio pa SFM pa program yenzi Talking Point ndakafona ndivaudze kuti ano badeni ya murukuta ura ilikunzi india mafurena hati ya kishisu inya ya kutika na vanu venyu waka itra protest waka pizza spatara wanzo seranyika kumashiri pachavo noti kuti mwote mkaita ita pa kliniki mkana wali pachipatara mchana wati out of vanu wanengu wali mkiu mkaviri inga vanu vese wa namba ya wali mkiu mnogo na kuona wali patoto wa namba mnogo na kuona wati anengu wati mafurena hati kwa mwe wanengu wati kwa 15 out of vanu 45
Eh asida ndachida kuvhunzai ndachida kuvhunzai kuti munoziva here kuti mukoma panoiswa ma allocations ndosaka kushitwa ma census ne zvimwe zvakadaro pane pachitirwa kuti kana vakanga vachi ini ndinobva kuuzumba vanofana kuzova kuti uzumba toti ine vanhu 45,000 saka kana kuchiuya zvinhu zvine zviri kana zvemishonga vanogona kuuyisa hawo zviri 50,000 kwanongoda kungozowedzera mbichana nekuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 kouya zvinhu zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mungona vari patiita shortage kapa
ndiupa huisisa mukoma asi mukatasa nyaya iyi Zeka zokuti minister le Home Affairs vakarizainzwa vakafukiwa nenyaya dzanga dzanga nyaya yokomedzwa pomedzi vagigava vari kato kuti vanga vachidzikirira zvakasimba nokuti ndikatana ndiona sekuti nyaya dzava kusimuka nokuti munhu anga vari muno vamwe vanenge vachidzwa kuti uyu anga shita sekudefenda havadi haachizipo bhozi ndakaona ma zvakazvitaugwa na Dr. Mutwariri kuLimpopo zvinoita sekuti inyaya yekuti ipolitics mukazitarisa chaizvo Bwoi tonana chero mea vejobeki wano gara ndo wa mwano gara wa shimbo tende kama foreign kwa jinyaya kurewa mazibabwe Tugu teza asaka mwono watu nye hajo zunenge zunungo wa zaka nye kurele kira kuleza matongi kwenye nika kunyanya Udarika dambu ziko pachi dambu ziko hata asira ambikuti hengu chino konzereta Asi nye hii matawari kwa hirikitu wa nama sumutira hirikita Sweta sumutira sumeje matongi kwenye nika Chitari sakuti hivyo minister wei home affairs wa risa na mazwa pira Taka sweta sakuti uyo muna anga achiti defender Taka awane mkana kuro kuti Achiti tende kano kuti vagigava vakarisa ino ndo 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 maonera ndirikuita nyaya ndingazvipa mazinga vanoonawo sei but ndo maonera ndo nyaya kuita nokuti muno mutonyaya kuziva kuti kana zvematongerwo enyika vanonyaya kuti kana zvikatangwa zvikatangwa sezvisi munogona kutozowa rimwe zvakadaro nakzn kumogo vantu vanochinzipa vakazopishiwa maforina aya nenyaya yekuti zvinhu zvitanga kutaugwa navanhu vakuru dai vanofanwa kunge vanotizikirira vanyeuvanava vataurai varivo Aina kana kukuvanda kana kukudi plus hurumende yedu haida tiitarisi hatitodi kuti itaure nyaya dzakadai tinomirana navo mazinga namasangano avo tinomirana navo Nicholas Mabena weZimbabwe Communities in South Africa tinomirana na Muzari Zimbudzana ava hurumende pachaya hatitodi nokuti tinoziva kuti hurumende mataurira ainoita
Thank you.
Zvekuti tinozotokonya vari kunoko zvekuti tinozogona zvara tava muparuma na nzombe nenyaya iyo
Thank you so much
ndiri kuti kana zvazvichigona vana vava mazinga vangotimirira sekutaura kwaanda achinge wapochaochi Ma MP acho vachingo kwasa kuti vachisa nyaya yako inofanga kuita. Bo tinoanda hurumende yedu inenge ine dambudziko. Noti yagara ino report vanhu vari kuti.
Thank you so much mukoma Donald. Regai tutore mumwe mutereri tisatapa wamadzi wama zvingamukana rekuti mumwe mutereri. Hello.
Hello vajunga na vakrisi masvera here.
Aiwa taswera ndiani vari parunhare yao.
Ndivamanhanda zvavari kutaura
vamanhanda pindai muchirongwa hatichanyanyoda kutsvaga introduction kuna vamanhanda mumwe wedu
ndange ndichida hangu kuti zveshivawo zvinhu zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerero enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro nokuti some few days ago pakatanga kuita mainspection kunonzi kuKZN KwaZulu-Natal vanga vachichenhera ndingangoti vanofamba nemaheavy duty packages like matrucks so kana waenda kuri bridge waisangana kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here part of some of us vamwe vacho hatisatava nemapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti one unemployment in South Africa inenge yasvika pa27 so pa27 they are very worrying over that issue at the same time the government introduced a system yokuti from next year as from April graduates those who will be looking for jobs vanenge vasingachatarisi experience in this case they are trying to accommodate vana vavo munzvimbo dzakasiyana siyana. Pangangoita hazvo zvimwe zvitaurwa zvinenge zvichiitwa izvi, but generally inspection yavari kuita kutira kutsvaga kuona kuti vanhu vari mumabasa umu vane mapepa akakwana here exactly kana kuti havatorina. So immediately wangoonekwa kuti mapepa akakwana uchibva watongosiya nokuperekedzwa kuti chitobhoenda muchako wako ari muno machibvatora. So mukana wokunyima mabirth certificate iwoyo unoitazve zvakare kuti upenyu hukuomere hudzokera kumusha kwako. But above all, nesu ngatitsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu. Timbosiyana kungopopotedzana kusi, hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana
ikokovamananda
kuchangochiparira by the end of the day.
Vamananda, ndoda kungokudimurai ipapo, sori, ndoda kuti mudzokorere futi nendebele. Ndozva kuti uyakuluma baba, nguva yakumhanya ingoti futi ga zvamataura izvi.
Mengiti mina sevekalile ama-inspection avo okucheka ukuthi lava vantu lava vaphuma phandle banawo yini amaphepha ase-right ukuthi bahlale la e-South Africa bakhone kusebenza futhi nalana e-South Africa. Sizwa kuphela namakungakunga ukuthi some few days ago bebene-inspection endawo itwa KwaZulu-Natal. Amatrako onke vaiwangenesa pakati kwewebridge. Makufika lapho bafuna ukubona ilicense yakho, bafuna ukubona futhi ipassport yakho nepermit yakho ukuthi nezinto lezo uziphethe zona ziraiti yini. Ma zingabe raiti zingaseko raiti asizimnikazi wekhampani, wena sebayakubamba angeke usakwazi ukudrayiva, bakubophela lapho there and there ungasakwazi ukuthi uyadrayiva. But konke lokho mangibona nje kuphuma kudawo yokuthi i-politics iyona iphambili, ngoba i-South Africa lapha fana bafuna imisebenzi labo basama-university nabanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi, i-percentage yabo seyafika ku-27%. Nasengemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi, because yonke into uma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi, ama-foreign amaningi. Mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi amaZimbabweans are too much here. Kodwa-ke ma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi, thina amaZimbabwean abanye bane-access okungena through legal, abanye bangena through illegal ngoba ekhaya izinto azingalunganga. So that's why ngithi mina futhi sifanele silungise ilizwe lethu, sibambane sibakhe ilizwe lethu with the one spirit.
Okay, hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lathi sibongile. Yes, Jonga, we yes. Are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
We are worried about the people who have been rejected for their ZEP permits. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We have been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to them over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also engage the Zim government, the embassy, to say...
Thank you so much, Mr. Mabena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mabena, of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewama Vinga. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.